Vamwe vati hurumende inotarisira kuwana $3.9 trillion yemuno, asi inotarisira kushandisa $4.2 trillion, uye vane nzira dzavachashandisa kuti mari iyi ikwane.
Tine nzira dzatichashandisa kuti tiwane mari iyi. Tichisa mabonds pa Victoria Falls Stock Exchange, uye tichatora zvikwereti pamwe nekushandisa ma treasury bill.
Vati zvinangwa zvikuru zvebudget ravo zvinosanganisira kutsigira mabasa ekurima, kusimudzira mabasa ezvicherwa, utano nedzidzo. Vati nekuda kwaizvozvo vapa mari yakawanda kubazi redzidzo. Bazi redzidzo yepasi rapiwa $631 billion yemadhora emuno, inova mari yakawanda kudarika mamwe mapazi. Pama commission ese, Zimbabwe Electoral Commission ndiyo yawana mari yakawanda $76 billion yemadhora emuno kuti igadzirire sarudzo dzegore rinouya. Vanwe vatora matano ekuwedzera kana kubvisa mitero yakaita sevalue added tax, iyo yawedzerwa kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vadzorawo mutero wechikafu chinotengwa kunze kwenyika. Mutero uyu wainge wambobviswa senzira yekurerutsira veruzhinji kuti vatenge chikafu chine mutengo uri pasi. Vaimbove gurukota rezvemari vatendai biti veCCC vachimirira Harare East vaudza Studio 7 kuti varwadziwa kuti vanwe vawedzera mitero inobata varombo.
Taradziwa kuti akwidza mutengo uri mutero weVAT back to 15%. Taradziwa kuti abvisa duty on basic commodities dzinenge dzichiimportwa nevanhu vedu vachitora kubva kuSouth Africa. So tiri kurwadziwa kuti ibhajeti revapfumi, ibhajeti rekutora mari kuvarombo, and ibhajeti ratadza kuappreciate kuti munhu mutema ari kutambudzika ngaabhadharwe nemaUS.
Vabiti vati bhajeti iri ringadai raitwa pachishandiswa madhora ekuAmerica. Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaDavid Tekeshen vachimirira Makoni Central vatiwo bhajeti ravanwuve harina matanho anopedza kutambura kweveruzhinji munyika.
Vachaiona purumberi pamberi pavo vanobva vaifanira kutorinyuwa kuitira kuti vanhu varamba vari kushanda kuti hapana mari yacho kwani kana isu hatina kana chatiri kuwana. Saka vakanga vasina kurinyuwa, it means maprize ugoap kana aenda up then there is a problem.
Ndimunyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vatiwo kunyange hazvo vanwuve vatora matano akanakira kuti upfumi nyaya yekukwidza mitero weVAT ichakwidza mitengo yezvinhu.
Ndongo zvinoita kuti zvinhu zvitikwire mbichana, nekuti VAT is a cost on it's a cost on production. Tax is a cost on production, saka zvino affecta mitengo yezvinhu.
Asi muzvina bhizimisi zvakare vari sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vati vanofara chose nematano atorwa navanwuve mubhajeti ravo.
Kuuya kwanga kuchiita hupfu kubva kune dzimwe nyika usingabhadhari mutero weduty zvanga zvakutitorera business senge sisina musika wazvo. Saka tinofara kuti kumiswa kwaitwa zvinhu izvi zvakupawo mukana kuti tidye zvemuno, tichengetedze mabasa emuno zvakanaka, tisainge tichinge tichinodzokera kune dzimwe nyika kuti tipiwe sadza.
Nhengo yezanu PF yekumashonaland East amaita tenda mavetera vanoti vafara kuti mapazi edzidzo yepasi nereutano ndiwo awana mari yakawanda.
Free education yataura zvakare kati kuchange kune free education yavari kuda kuti vaconcentrate pairi, satinotenda kuti government yaita donzvo iroro kuti
budget iri richazeiwa neparamende kutanga musi wa 6 mwedzi unouya, uye rinogona kupaswa sezvariri kana kusandurwa semaonero anenge achitwa nenhengo dzeparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.